Jeremia, chitsauko chemakumi maviri netatu. Vane nhamo vafudzi vari kuparadza uye vari kuparadzira makwai amafuro angu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari waIsraeri, kuvafudzi vanofudza vanhu vangu, nemhaka yokuti makaparadzira makwai angu mukaadzingira kure uye mukasava nehanya nawo, ndichaisa rushamhu pamusoro penyu nokuda kwezvakaipa zvamakaita, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ini pachangu ndichaunganidza akasara amakwai angu kubva kunyika dzose dzandakanga ndaigadzirira uye ndichaadzosera kumafuro awo, kwaachava nezvibereko uye kwaachawanda. Ndichagadza vafudzi pamusoro pavo, vachaafudza uye havazotyi kana kuvhunduka, uye hakuna rimwe rawo ringashayikwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mazuva achauya, ndizvo zvinotaura Jehovha, pandichamutsira Dhavhidhi davi rakarurama. Mambo achatonga nouchenjeri nokururamisira uye nokuita zvakarurama munyika. Pamazuva ake Judha achaponeswa uye Israeri achagara norugare. Zita rake raachatumidzwa ndirori, Jehovha ndiye kururama kwedu. Naizvozvo zvino mazuva achauya, ndizvo zvinotaura Jehovha, avasingazoti, naJehovha mupenyu, iye akabudisa vaIsraeri kubva muIjipiti, asi vachazoti, naJehovha mupenyu, akabudisa vana vaIsraeri kubva kunyika yokumusoro nokunyika dzose kwaakanga avadzingira. Ipapo vachagara munyika yavo. Kana vari vaprofita, mwoyo wangu waputsika mukati mangu, mapfupa angu ose anodedera. Ndakaita somunhu akadhakwa, somunhu akundwa newaini nokuda kwaJehovha uye nokuda kwamashoko ake matsvene. Nyika izere nemhombwe, nyika yakaoma nokuda kwokutukwa, uye mafuro omugwenga aoma. Vaprofita votevera nzira yakaipa uye vanoshandisa simba ravo nokusarurama. Muprofita nomuprista vose havana umwari, kunyange mutemberi yangu ndinowana kuipa kwavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo nzira yavo ichatsvedza, vachadzingirwa kurima, uye ikoko ndiko kwavachawira. Ndichauyisa njodzi pamusoro pavo pagore ravacharangwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Pakati pavaprofita veSamaria ndakaona chinhu chinonyangadza ichi: vakaprofita naBhaari uye akatungamirira vanhu vangu Israeri mukurasika. Uye pakati pavaprofita veJerusarema ndakaona chimwe chinhu chinonyangadza: vanoita upombwe uye vanoreva nhema. Vanosimbisa maoko evaiti vezvakaipa zvokuti hakuna anodzoka pazvakaipa zvake. Vose vakaita seSodhomu kwandiri, vanhu veJerusarema vakaita seGomora. Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari wamasimba ose, pamusoro pavaprofita, ndichaita kuti vadye kudya kunovava uye kuti vanwe mvura ine muchetura, nokuti zvichibva nokumuprofita weJerusarema, kushaya umwari kwapararira panyika yose. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, regai kuteerera zvamunoprofitirwa navaprofita vanokuzadzai netariro dzenhema, vanotaura zviratidzo zvinobva pandangariro dzavo zvisingabvi mumuromo maJehovha, vanoramba vachiti kuna avo vanondizvidza, Jehovha anoti muchava norugare, uye kuna vaya vose vanotevera kusindimara kwemwoyo yavo vanoti hakuna chakaipa chichakuwirai. Asi ndiani pakati pavo akamira parangano yaJehovha kuti ao kana kunzwa shoko rake? Ndiani akateerera akanzwa shoko rake? Tarirai, dutu raJehovha richaputika nehasha, chamupupuri chichimonera pamisoro yavakaipa. Kutsamwa kwaJehovha hakungadzoki kusvikira apedza zvinovavarirwa nomwoyo wake. Pamazuva achauya muchazvinzwisisa zvakanyatsojeka. Handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya neshoko ravo, ini handina kutaura navo. Kunyange zvakadaro vakaprofita, asi dai vakamira parangano yangu, vangadai vakaparidza mashoko angu kuvanhu vangu, uye vangadai vakavadzora panzira dzavo dzakaipa napamabasa avo akaipa. Ko, ini ndinongori Mwari ari pedyo here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Handisati ndiri Mwari ari kure. Pano munhu angavanda panzvimbo dzakavanzika, nokuti handingamuoni here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ko, handizadzi denga nenyika here? Ndizvo zvinotaura Jehovha. Ndakanzwa zvakataurwa navaprofita vanoprofita nhema muzita rangu, vanoti ndakarota, ndakarota. Ko, izvi zvicharamba zviri mumwoyo yavaprofita venhema avo kusvikira rini? Ivo vanoprofita zvokunyengera kwendangariro dzavo, vanofunga kuti zviroto zvavanoudzana zvichaita kuti vanhu vangu vakanganwe zita rangu, sezvakaita madzibaba avo akakanganwa zita rangu nokuda kwokunamata Bhaari. Muprofita ane chiroto ngaataure kurota kwake, asi ane shoko rangu ngaataure nokutendeka. Nokuti mashanga ane basa rei pazviyo? ndizvo zvinotaura Jehovha. Shoko rangu harina kufanana nomoto here? ndizvo zvinotaura Jehovha, uye nenyundo inoputsanya dombo? Naizvozvo, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina ukama navaprofita vanobirana mashoko anofungidzirwa kuti anobva kwandiri. Hongu, ndizvo zvinotaura Jehovha, handina ukama navaprofita vanoshandisa ndimi dzavo vachiti, ‘Jehovha ari kutaura.’ Zvirokwazvo handina ukama neavo vanoprofita zviroto zvenhema, ndizvo zvinotaura Jehovha, vanovaudza uye vanotsausa vanhu vangu nenhema dzavo dzisina maturo. Asi handina kuvatuma kana kuvagadza. Havambobatsiri vanhu ava napaduku pose, ndizvo zvinotaura Jehovha. Paunobvunzwa navanhu ava, vaprofita kana vaprista, vachiti, ‘Chirevo ichi chaJehovha ndecheiko?’ uti kwavari, ‘Chirevo cheiko? Ndichakurasai,’ ndizvo zvinotaura Jehovha. Kana muprofita kana muprista kana ani zvake achiti, ‘Ichi ndicho chirevo chaJehovha,’ ndicharanga munhu uyo nemhuri yake. Izvi ndizvo zvamunoramba muchitaura mumwe nomumwe wenyu kushamwari kana kuhama yake, muchiti, ‘Mhinduro yaJehovha inoti kudiniko?’ kana kuti, ‘Jehovha akataureiko?’ Hamufaniri kutaura chirevo chaJehovha zvakare, nokuti shoko romunhu mumwe nomumwe richava chirevo chake. Uye saizvozvo munominamisa mashoko aMwari mupenyu, Jehovha Wamasimba Ose, Mwari wedu. Izvi ndizvo zvamucharamba muchitaura kumuprofita muchiti, ‘Jehovha akakupindurei?’ kana kuti, ‘Jehovha akataurei?’ Kunyange muchiti, ‘Ichi ndicho chirevo chaJehovha,’ izvi ndizvo zvinotaura Jehovha, makashandisa mashoko anoti, ‘Ichi ndicho chirevo chaJehovha,’ kunyange ndakanga ndakuudzai kuti musati, ‘Ichi ndicho chirevo chaJehovha.’ Naizvozvo, zvirokwazvo ndichakukanganwai uye ndichakurasai. Mubve pamberi pangu, imi neguta randakakupai uye namadzibaba enyu. Ndichauyisa pamusoro penyu kunyadziswa kusingaperi, nyadzi dzisingaperi, dzisingazokanganikwi.”